Chekwata ichi charova chicken into one. Ndopinda mapoints makumasha nemana. Uyezve pati nano chechipiri. Asi chakaenzana pamapoints nemanika diamonds. Iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Shadrack Nyawa na Elton Chikona. Ndivo vakandira Dynamos zvibodzwa zvakakosha izvo zvaunza mhemberero mumusha weDimbare. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Frank Makarati na Tanaka Shandirwa pamwe nemurairidzi wavo Genesis Mangombe avo vane chikwata chenyika cheZimbabwe kuRwanda. Lloyd Sugove ndiye arungofanurairidza chikwata ichi pachinzvimbo chaMangombe. Highlanders Yarova Herentals 2-1 muBabafield Stadium. Boso eri pachinhanho chechina asi kwasara mitambo miviri chimwe chezvikwata cheDynamos, Manika Diamonds neHighlanders chinokwanisa kupedza chiri pachinhanho chechipiri. Kurohwa kwaitwa Herentals neBoso kwasiya maStudents ari pachinzvimbo chechitanhatu nemapoints makumi mana nemasere. Asi murayiridzi wavo Kumbirai muti wekuziva anoti ingadai vasiri pavari apa dai vasina kudonedza mapoints nezvikwata zvavanoti zvidiki.
Confident Jokoman uye nenye yekudherera kana vachitamba nematims ari almost of the same level.
Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha wengezi Platinum Stars zvichitevera kutora kwavakaita mukombe weLeague nezuro. Murayiridzi wechikwata ichi Tekshua Chiragwi anoti kunzwisisa chinangwa chechikwata chavo kwevatambi vake kubva mwaka wapera ndiko kwaita kuti vatore mukombe weLeague uyu. Asingezi haisati yapedza basa remwaka uno sezvo vane mutambo wechibuku trophy neDynamos uyo uriko musi wa3 zvita muBaobab Stadium. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi yaja yarova FC Platinum 2-1. Triangle yawira pasi mushure mekurohwa 2-0 neBlower Chiefs zuva rimwe chete wange yashandisa kutambira pamusha ndokunda Black Rhinos 3-0 ndokubudawo mugungano ratarisana nenjodzi. Green Fuel yaita mangange 2-2 neCapes United mushure mekunge Capes United yambenge yakarohwa 2-0. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chema Warriors chiri kuungana chese muKigali mangwana vakamirira mutambo wekutanga we-2026 World Cup neRwanda uyo uri kune chitatu nenguva dza3 masikati. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno nezvemuSouth Africa vatove muKigali kumirira vatambi vanotambira zvikwata zvemhiri kwemakungwa kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Luton Town muEnglish Premier League. Vamwe vatambi vari kubva mhiri nde Jordan Zemura weUdinese kuItaly, Brandon Galloway wePlymouth muEnglish Championship, Tide Jadebe weHouston Dynamo kuUSA, Munashe Garanganga weSheriff Tiraspol kuMoldova pamwe naAdmiral Muswe weExeter City kuEngland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.